Vamwe vakoti vanoshanda paWilkins nepaBeatrice Road Infectious Diseases Hospital au panozivikanwa nekunzi paNazareth vati vaswera vachidziya mushana zvavo vasiri kuita basa vachiti havasi kufara nemari dzavari kupiwa pakushanda kwavari kuita vakaisa upenyu hwavo patambo kana kuti risk allowance. Mutungamiriri wesangano revakoti vanoshanda vari pasi pemakanzuru reZimbabwe Urban and Rural Council Nurses Workers Union vasimba rashe James Tafirenyika vaudza Studio 7 kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka mumakirinika pamwe nezvipatara zvose zviri pasi pekanzuro yeHarare zvikuru sei paWilkins nepaNazareth.
Pabasa varipo asi vanenge vari kungotenderera iko zvino izvi, kwete kuti vari kushanda mushandiro wavo kusvika vawana zvavakataura zuro kuti vari kuda ndopavanotozotanga kushanda it full capacity. Otherwise mashandiro avari kuita ndeyekungotiwo zvekutya nekuti vanotya kuti vanogona kudzingwa mabasa.
Vatafirenyika vati vakoti vari pasi pekanzuro yeHarare havanawo zvakare hanzu dzekuzvidzivirira pavanenge vachirwisana nechirwere checoronavirus. Vakati mari yavari kupiwa nekanzuro inoita zana rimwe chete remadhora pazuva ari maRTGS haina zvainovabatsira nazvo. Vati vachasvitsa nyaya iyi kugurukota rinoona nezveutano vaObhedhaya Moyo kana kanzuro yeHarare ikaramba yakaisa zvitanda munzeve.
Saka kanzuro inofanira kunge ichibatana nehurumende ichiitawo kuti zvataurwa nehurumende ndizvo zvavanoteedzera kuitira kuti vashandi vange vasingapinde munjodzi iyoyo, kunyanya vakoti vanova ivo ndo vanenge vari pamberi pedambudziko iri.
Mumwe mugari wemusha wembare uyo uri pedyo nechipatara cheNazareth, amai Aida Sakarombe, vati vane mwana ari pachipatara ichi asiri kunzwa zvakanaka nekudaro vekutyira upenyu hwemwana wavo zvichitevera kunyozera kwave kuitwa nevakoti vekanzuro pabasa.
Hatingazvitambire nekuti manesi ngaapuwe mari, nokuti pese pari kufambwa kana iwo makombi acho anoti kudawo mari. Zvino kana manesi asingatambire takutofirwa nevana, korera icharamba ichingokura nokuti hapana munhu achatibatsira. Manesi ngaapuwe mari, uori uyu ngaubve. Vanhu manesi ngaapuwe mari vanhu nokuti kana usingashande iwewe usingashande, zvino uyu munhu ari mukanzuro ngavaone zvekuita, ngavapiwe mari. Chichemo chedu isu tiri munharaunda muno mumbari, ngavapiwe mari manesi, nokuti urwere izvinezvi tine urwere, vanhu varwere vari ikoko tovaendesa kupi? Saka vanhu ngavapiwe mari, ndochichemo chedu.
Mukuru anoona nezveutano mukanzuro yeHarare vaProsper Chonzi vati vanga vari musangano wekuzeya nyaya iyoyi vakati tigozovabata zvakare asi pataenda pamhepo vanga vasiri kudayira nhare mbozha yavo. Asi mutauriri wekanzuro yeHarare vaMichael Chideme vati sangano reZimbabwe Urban and Rural Council Nurses Workers Union harina kunyoresa kukanzuro yavo kuti rive rinomirira vashandi vanoshanda vari pasi pekanzuro yavo, nokudaro vati havana chekutaura chakanangana nezviri kutaurwa nesangano iri. Kadai bazi rezveutano rinoti pari zvino pane vanhu zviuru zvitanhatu zvine mazana masere nemakumi matatu nevana vaongororwa chirwere checovid-19 uye pavanhu ava pave nevanhu vana vafa nechirwere ichi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.